Vachitaura nhasi kuHighlands muHarare, mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai, vati ivo nemukuru weUNICEF vaAnthony Lake vataura nyaya dzakawanda zvikuru vakakurudzira kuti munyika murambe muine runyararo sezvo Zimbabwe yakatarisana nereferendum nesarudzo gore rino.
Now we are going politically to elections. Mr. Lake has had to emphasize the issue of peace because the first victims are children. When they have not even contributed to the crisis, they are totally unaware what is happening, but they become the first victims. So we were discussing about avoiding that.
Vatsvangirai vatiwo vataurawo nezverubatsiro rwuri kupiwa Zimbabwe neUNICEF muzvirongwa zvehurumende zviri kuitwa mumapazi eutano, dzidzo, kuchengetedzwa kwevana pamwe nenyaya dzeutsanana. Vatsvangirai vatenda zvikuru basa guru riri kuitwa neUNICEF Zimbabwe munyika.
You are all aware that UNICEF, in terms of social intervention, was the most notable achievement of the inclusive government. You know that we printed 13 million textbooks. It was all through the Education Transition Fund. You know that we opened a lot of referral hospitals through the Health Transition Fund. You know that Harare Water and other water services were funded through UNICEF, all with an objective of helping the children.
Vachitaurawo nevatori venhau vaLake avo vari kushanya munyika vatsinhirawo kukosha kwerunyararo munyika vakati Zimbabwe yashanda zvikuru mukusimudzira upenyu hwevanhu munyika makore mana apfuura vatiwo zvakakosha kuti izvi zvichengetedzwe.
We hope for a peaceful and prosperous Zimbabwe in which the rights of the children are protected.
VaLake vakasvika muZimbabwe nezuro vaine chinangwa chekutaura nevakuru vakuru muhurumende pamwe nekutenda hurumende nekushanda nesimba kwairi kuita mukusimudzira upenyu hwevana. VaLake vatiwo apo vachange vari munyika vachange vachiona nemaziso avo basa riri kuitwa nesangano reUNICEF.
We discussed the opportunity that UNICEF has had to help contribute to Zimbabwe's future over the past few years in our work on education and health, water, sanitation, so many areas. And we discussed the importance of the children and maintaining the health, education and safety of the children.
VaLake vari muZimbabwe kusvika musi wemugovera. Vana vanosvika zana vanonzi vanofazwa rega rega muZimbabwe nezvirwere zvakasiyana siyana. UNICEF nemamwe masangano ari kushanda nesimba mukudzivirira kufa kwevana ava pamwe nemadzimai anenge akazvitakura. VaLake vati UNICEF icharamba ichibatsira Zimbabwe kuitira kuti isimudzire utano hwevana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Sylvia Manika.